manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 31 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takataura tikati hakuna machemba anoenda kuyenyu nekuti machemba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahearing hatisi tombozviziya nekuti hatisi tombopedza nazvo.
Vana chiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa naHealth Services Board. Sangano ravana chipanga mazano munyaya dzehupfumi nebudiriro reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board kuti inzwe nyaya dzavana chiremba vasiri kuenda kumabasa avo inonzi ya Ndinodzokorora, iyo inonzi yatanga nhasi kunzwa kubva kuna vanachiremba ava zvikonzero zviri kuita kuti vasaende kumabasa. Asi vanachiremba vakatozivisa kare kuti havasi kuzokwanisa kunomira pamberi pekomiti iyi vachiti havana mari dzekufambisa. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti vanachiremba havana kutevera mitemo inobata vashandi nevashandirwe uye vakazvidza dare nekudaro komiti yavo ichatevera zviri mumutemo wezvemabasa weLabor Act. Mutemo uyu unonzi unoti anenge akundikana kumira pamberi pekomiti iyi mushure mekuziviswa zviri pamutemo anopiwa mutongo wake asipo.
First, they don't respect the rule of law. They didn't respect the Labor Court ruling either.
Chekutanga ndechekuti havaremekedze bumbiro remitemo yenyika. Havana kuremekedza mutongo wedare reLabor Court futi. Havasi kuimba nedare here kuti vaite mafungiro avainavayo. Saka nekudaro havasi kuteera mutemo. Asi tichaenderera mberi nezvinodiwa nemutemo wemabasa nevashandi weLabor Act.
Bepanhau reHerald rinoti vanachiremba vangangosvika chiuru nemazana matatu vanotarisirwa kunge vachimiswa pamberi pekomiti iyi sezvo vasiri kuenda kubasa sezvakatarwa nedare reLabor Court. Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana gore rino vachida kuti hurumende iwedzere mihuro yavo pachitariswa zvikamu zvinenge zvichishandiswa kumabhanga kupima huremu hwedhorari kuAmerica zvichenzaniswa nemari yemunyika pazuva iroro. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nengo dzavo hadzisi kuzoenda kunomira pamberi pekomiti iyi sezvo dzisina mari dzekufambisa.
Takataura tikati hakuna machiremba anoenda kuyenyu nekuti machiremba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahearing hatisi tombozviziya nekuti hatisi tombopedza nazvo. Takambonzwa kuti ari kuitwa mangwana and zekara hatiuna chiremba ari kuenda ikoko vachaita mahearing avo vari vega ikoko. Saise machiremba hatina mhosva yatakapara ende hakuna mahearing yatichatomboenda.
Asi tiri kunzwa kuti vachashandisa mutemo weLabor Act hanzi wekuti mushandi asipo anogona kungotongwa owanikwa aine mhosva kana kuti asina mhosva.
Chero wakatonga tiri kuti izvozvo hazvipe machiremba mari yekudzokera kubasa. Saka vachaita zvavanoita asi isusu takango mira kuti vazongotipa mari dzedu tikwanise kudzokera kumabasa kana vachiri kuda machiremba muzvipatara zvavo asi kana vachikufara nazvo kuti muzvipatara muna machiremba navaramba vachiita zvavari kuitawo zvemaheri isango mira kuti vazotipa mari dzedu tikwanise kudzokera kumabasa
asi muri kuitawo here misangano navo kuti musvitse chinyunyuto chenyu chekuti muri kuda mari dzekuti mukwanise kufamba
musangano tiri kuita zuva nezuva tichivaudza iyo vachingoti hatina mari tichivaudzwa kuti dai matitsvagira mari tatodzokera kuzvipatara mangwana chaiyo saka musangano tiri kungoti tiri kungosangana tiringoti taakungosangana iyo vasina chavanotipa isu hatirambi kusangana kana vaedza kana ndinewo zvetoda kunzwisa kwatinongoedza iwaripo isiripo sangana tiri kusangana asi hapana chiri kubuda musangano dzetuu
mune zvamuri kuitawo here sesangano kunze kwekunge muchisangana nehurumende muri kusanganawo pache zvenyu here muchibudawo nezvisungo
isu semachirema tiri kusangana zvikuru sei tiri kukurudzirana pamawhatsapp nekuti machiremba hasina mari dzekukwisa makombi kuuya panzvimbo dzetene takatarirana kuti tinge tisangana saka ikozvino taakungosangana kumuguro yega yega kuti tinge tichipanana maupdates nekupanana maideas hatichakwanisa kusangana zvakanyanya nokuti vanachiremba vazhinji havasisina kana mari chaiyo yekufambisa kuuya kumameeting etende sakuti samazuva taakungosangana zvakanyanya pamawhatsapp tichingopanana mameseji nekusimbisana tiri pamawhatsapp
tichitarisawo divi rehurumende vari kuti mari dzamuri kuda imari dzakawandisa zvokuti imi mega munotozvizivawo kuti hurumende haingawani mari yakadaro munoti
kunyepa ikoko hurumende nayo mari hatisimbokumbira mari dzakawandisa izvi unozoona mari vanozvishandisa vanadzo asi havasingoprioritize machiremba saka ndozvatiringokumbira kwavari kuti vaprioritize machiremba
saka muchatambira here zvichabuda kumahearing ari kuitwa musiri kuendako
isu zvekumahearing hatinei nazvo kuti vazotira kudii nekuti tagara isusu mabasa acho hatisisipo saka zviri kwavari ivo kana vachida machiremba avo asi takataura tikatisa hatisi kuzotyikidzirwa kudzokera kumabasa hatisi kuzoitwa zvemahearing tidzoke kumabasa asi tiringoda mari inotenga kuti tinge tichikwanisa kudzokera kumabasa mangwana chaiye chaiye
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravana chiremba rezimbabwe hospital doctors association dr tawanda zvakada vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 sangano ravana chipangamazano munyaya dzezveupfumi nebudiriro relabour and economic development research institute of zimbabwe rinoti hurumende gore rino yakaisa mubhajeti rehutano mari shoma inofanirwa kushandiswa pagore nemunhu mumwe chete munyaya dzehutano izvo zviri kuita kuti zvipatara zvomunyika zvisangane nematambudziko asingaperi gandri maramba anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wakaitwa neledris nevatori venhau nechitatu manheru masvingo dr prosper chitambara vakati matambudziko ari kusangana nebazi rehutano munyika gore rino ari kukonzerwa nekuti hurumende yakaisa mari shoma shoma kubva mubhajeti kubazi iri vachitambara vakati munhu mumwe chete ari munyika akaisirwa parutivi mari inosvika mara tgs makumi mana nerimwe semari yekushandisa muhutano kwake gore rose vachitambara vakati dzimwe nyika dzinoisa parutivi mari inosvika zviuru zvitanhatu zvemadhora ekuamerica pamunhu wega wega mubazi rezveutano semari yainopiwa pabhajeti regore iroro
tarisa mari iri kushandiswa nehurumende gore rino kunyaya dzezveutano tati taka macalculation ndakaona kuti iri pa 41 zimdollars pagore rino imari shomanisa tichitarisa matambudziko ari muzveutano health sector muzimbabwe muri kuona imi makaenda mapublic hospital nemakliniki hakuna mishonga even wana chiremba hausi kufara nemihoro yavari kuwana waakutora mamwe mabasa saka zvaita kuti health sector yedu utano hwedu hwemunyika hunge huchiderera
vachitambara vakati hurumende yakapa bazi rezveutano mari inosvika mazana matanhatu nemakumi mapfumbamo emamiriyoni emadhora emaratgs
nekuti muzvipatara hamina mishonga uye madoctors haasi kushanda nekuti vari kuti hatitiri incapacitated saka tingi ndo dambudziko tiri kuti hurumende inofanira kukoshesa nyaya dzezveutano makadarisa pane nenguva zvakare madonors edu akutobatsirawo hurumende in terms of financial support or financing health care uyo vanhuwo zvavo yatinoti out of pocket mapayment ari kukurisisa imari dzinobhadharwa nevanhu da kunorapwa mumaclinic.
Studio 7 yakaridza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kutidzwe divi ravo sezvo vanga vasingabatiki panhare mbozha yavo asi munyori mbazi rezvekufambisa kwemashoko munyika vanik mangwana varamba mashoko yavachiti hurumende iri kuisa mari yakawanda kubazi rezveutano.
So haiwa bodo matauriro kuti hurumende haisi kudira mari muutano haasi pachokwadi asi kutsigirwa nezviitiko zviri pa ground. So munotarira kuti tamhanya-mhanya sehurumende vamunanga gwava mhanya-mhanya semutungamiriri kunyika dzakasiyana-siyana kutsvaga mishonga, kutsvaga ruyamuro, kutsvaga midziyo yatinoti maequipment yekushandisa neyekuongorora neyekunzvera utano hwemunhu. Hazvisati zvamboitika izvozvo. Not nemutoo wazvaitika iye zvino izvi. Saka kwete vanotaura kudaro vanenge vatipotsei zvavo nokuti investment irimo.
Mashoko avachitambara anobuda panguva iyi zvipatara zvizhinji munyika zviri kushayiwa mishonga zvikwanisiro nezvimwe izvo zviri kuita kuti varwere vazhinji vashayikirwe neupenyu nguva isati yanyatsosvika. Madhokotera anotiwo hakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haisi kukwana. Mune imwewo nyaya varimi vemaruva emasvingo vari kuchema-chema nekudhura kuri kuita mbeu kunyanya yechibage vachiti nekushayikwa kwemari munyika gore rino vachatadza kurima. VaIshmael Chitukutu vanobva kwachimombe kwagutu vanoti nekukwira kwakaita mitengo yembeu gore rinouya vanogona kufa nenzara vasina kurima.
Netsa nokuti madhure ari kuita 10 kg ini ndichida kudzvara kana 40 kgs. 10 kg yembeu iri kukunzikana une cash inonzi 350 ichinzi eco cash unowana yava kuma 450. Ini mari yandinowana papenjeni yangu haitombokwani kana $200. Saka handioni gore rinenewo setinorima dezvaiva nani omudhuri acho aikohweka ndo ataitora hedu. Saka zvakangofanana navanhu vasingarimi gore rino hamene kuti ticharurama sei pamakore anotevera anoenda mberi namaomero akaita upenyu hwatinahwo.
Kunyange mvura isati yanaya varimi vazhinji kumaruva vanoti havasati vatanga kugadzirira kurima nekuti havana mari yembeu pamwe chete neyemafetiraiza. Dambudziko revarimi iri riri kuitika panguva iyi sangano reWorld Food Program riri kupemha mari yekutengera vanhu chikafu vanopfuura mamiriyoni masere munyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muLebanon vanetsana zvakare nevachengetedzi verunyararo nhasi muhondo yavo yekubvisa vari kutonga munyika iyi. Kuratidzira uku uko kuri kuitwa munyika yose kwakatanga musi wa 17 gumi guru uye kwavharisa zvikoro, mabhanga pamwe nemabhizimusi. Mutungamiri wehurumende yemuLebanon Saad al-Hariri vakati vari kusiya basa nemusi wechipiri wapfuura. Mafashamu emvura ari kuitika muSomalia asiya vanhu vanosvika mazana maviri ezviuru vasina pekugara uye vanhu ava vanosanganisira zviuru nezviuru zvevana vadiki. Izvi zvaburitswa nesangano rinobatsira pasi rose remuBritain Save the Children. Mapurisa emuSouth Africa akashandisa nezuro zvombo zvemvura mukuparadza vapoteri vairatidzira uye akasunga vanhu zana muchiitiko ichi. Kurwisana nemapurisa kwakatanga pamapurisa anodzivirira mhirizhonga akatanga kubvisa nechisimba vanhu vakanga vaungana pamuzinda weUnited Nations High Commission for Refugees. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Maneru ega ega ningu wadza 7 PM Sondo kushika Mugovera. Mnenge mchitibata pa masaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ngube vanoti upfumi hwenyika uchaderera gore rino nezvikamu zvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 6.5%. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushomeka zvakanyanya kwemagetsi. Vanxube vataura mashoko aya kuVictoria Falls uko kuri kuitwa musangano wekuziya budget regore rinouya nenhengo dzedare reparamende. Vati havo vari kutarisira kuti upfumi hwenyika uchawedzera nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rinouya. Vayambirawo kuti vanogona kudzima gwenya remagetsi rekukaribha kana mvura ikasaturuka nechimbi chimbi. Kochi chiri kupa kuti upfumi hwenyika hunange kumawere. Vamwe vanoti zviri kukonzerwa nezvirango, vamwe vachiti kutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa ndiro dambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano pamwe namuzvina bhizimusi uye vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga kunzwa kubva kuna vamuponda.
Nau tinoona kuti haina kubata zvekurima chete, ndiyo yakabva yatiwa mvura iite shoma mulekaribha. Zvinokonzera kuti lekaribha izokadzi kubudisa magetsi aya panonge achibudisa. Zvinokanganisa hukumu hwenyika nemaindastri akawanda ari kuswera akavharwa nekuti hakuna magetsi. Saka zvinhu zvakakonzera kuti hukumu usamire zvakanaka. Zvatiri kutarisira kuti mugore rinouya zvinenge zviri nani nekuti mvura iri kutarisira kuti chanaya nemazvo. Uyezve macurrent reforms anga achiitwa ari kutarisirwa kuti angafanira kuchinyatso kutipa zvatava takatarisira. Saka nokudaro tinoti dai minista vachigadzirisa nyaya yeshortage yecurrent nematingati multi-pricing system. Yekuti chinhu chimwe chete unoona chichinzi kana iri eco cash imwe mutengo, kana iri bond inoti imwe mutengo, kana iri swipe imwe mutengo, kana iri US dollar imwe mutengo. Izvo zvinokonzerwa neshortage yemanotes nemacoins ari muekonomi yekuti tine 4% yemoney in circulation iri macoins and notes. Asi normal economy inotitaura kuti tinofanira kunge tine around 12-15% inofanira kunge iri notes yereserve money yamunhu ayo.
Muzvinafundo Mugano tipewo pfungwa dzenyu.
Mapolisi aiitwa na Minister of Finance na Central Bank Governor akakwanisa futi kudzorera kumashure kugadzikana kweupfumi hwenyika kunyanya-nyanya nyaya dzekufambiswa kwezvemari. Pakaita policy inconsistent yakawanda chaizvo nemapiecemeal policies kuti anongonzi unongonzwa gedge policy imwe yauya tingati kutanga kwa 1 October 2018 pakaitwa ma-announcement maviri na Minister of Finance vamutumiro vechiti 2% tax zuva rimwe chete iroro paawa rimwe chete Governor Central Bank vakaannounsa Mandela Policy vakati taakuseparata nostro account ino account inonga ine maUS dollars vechiti RTGS yaakumira yega. Ipapo zvaireva kuti yakanga yaa new currency yava kutouya. Vanhu vakapanika kuti panapa ane makumwa-kumwa ekuti kana zvaseparetwa izvi zvaakureva kuti iri idhonge iyi imombe hatina kufanana. Vanhu vakatanga kupanika. Musi wa 5 October Minister of Finance vakaannounsa Transitional Stabilization Program yanga ine one big statement yekuti pachaitwa currency reform kuexchange rate inofanira kuitwa liberalized inofanira kunga ichidhitemengwa nemarket forces nekuunza new currency. Saka izvozvo zvakaitika musi wa 5 October zvaiopoza zvakaitwa musi wa 1 October zvekuti richaramba iri 1:1. Saka kana market ichiongorora inoziva kuti hapachina consistency. Hasi handiwirirani nestatement yekuti next year zvinoshanga zvagadzikana. No, handifunge kudaro. Kuti nyika yegadzikane haisi nyaya yekuprinda mari. Nyika inogadzikana upfumi hwayo kana tagadzira production. Tinongozwa kuti Minister of Finance vakati vari kutarisira magetsi achaimprova 2020 nekuti mvura ichanaya yakawanda inu ongoro ndakaita nevanhu vanoita nezvemagetsi ndakabata kuti Kariba izare inoda 3 seasons zvinonaya mvura chapukati chaiyo ndoti idzoke panzvimbo yanga iri saka zvichireva kuti assumption yakaita Minister of Finance yekuti magetsi achawanda mvura ichawanda haishandi
vaamponda
ipapo panyaya yemagetsi nepetrol nediesel ndo injini yeekonomi yekuti zvikatagadzirisa izvozvo zvimwe zvese zvatingangoita tingatichiri zvinyekera nekuzvipfurira tinofanira kunge tichitarisa kuti taane our local dollar inozim dollar and kana uchida kuita currency yako you need to have export maexport ndo anozosustaina value yecurrency yako because without exporting without local production currency iyo inenge iri weak and you have yatinoti run on the currency where no one is confident in that capacity in that currency because I won't school produce anything to support it.
Muzvina fundo mugano tiri panyaya iyoyi yekuti pogadziriswa sei vamwe vari kutiwo nyaya yekusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvinhu zvinetse
leadership yakakosha kutungamira kuta musorosoro kuti nyika iende mberi saka kana takuda kuti nyika ifambe kuenda mberi political leadership toda kunga pane MDC achiramisa navamunangagwa vana vezimbabwe uchigara pasi chitaurana toita maconvention avanowirirana kuti kana ari maelectoral reforms kana chiri chii chatichangada kufamba nachosvika gore kusvika 2023 izvozvo zvinge zvichitatsamuka zvakanaka
vaamponda
nyaya yeunity iyoyo towirira nayo asi pane pamwe patinoda panaida kuti nditaure kuti tikatarisa pakaita anti-sanctions march unotoona kuti pane vanhu vanga vachitoitawo march yavo kuengland kupi vachitoti masanctions ngaarambe aripo asi vanhu ivava vemazimbabwe kwatingati kwekundo kwaizi kubira jecha ndidi
vamugano petaizve nechirongwa chedu
chekutanga zimbabwe hatidi kuti tisapote masanctions hatidi masanctions ye hongu masanctions ariko asika ngatiitoka zvatinokwanisa semazimbabwe kuti tisazopomera masanctions pamwe tiri isu tega tikudini tikuzvikonzesa fanika nhau yecorruption iye america here iri kuita kuti isusu tirambe tichitambudzika nenhau yecorruption
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa panelson mandela metropolitan university muzvinafundo gift mugano manzwa okubva kuna muzvina bhizimusi vari nhengo yezano pf vagilbert muponda vaviri ava vanga vari parunare vari muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika
Ai wata square tukutaura nani uye zve muri kupi?
Zvine sereso topa masvingo apo.
Ehe, pakadiko pamasvingo apa hanzvadzi?
Pamasvingo papisa sisi. Pakaipa haiko kudziya pa zvinhu zvacho kukonze kutsva kumusana nekudumbu.
Muri kumbonyatsonzwisisa here kuti chii chiri kukonzera kupisa uku?
Isusu kuti tinyatsonzwisisa zvedu zvemuchadenga umu kuti chii chiri kuitika tongoti hamino mwari zvavari kuita mhedzi dzavo mudenga imomo. Tongofera kuti tinowo mvura kugarawo mubvute I think ndo the best we are doing to protect ourselves from diseases yes.
Chitaura henyu pfungwa dzenyu panyaya yemari
panyaya yemari inini ndingangoti the best solution is to get back to US dollar zvinhu zvichinaka kana zvinhu zvazonaka ndopa vachazotaura kuti now let's make our own currency kwete kuti iko zvinezvi kuti titi tinochinja currency after currency because takazviona before and tinozviziva but time yaya yekuma 2008-9 handiti the gono era handiti the same happened kwakauya mabiera checks akanzi no hazvanyanya munhu wese akaita trillionaire akaita billionaires
nyaya yeintroduction inyoka yekuwedzera yaruti money injection mukati menyika ino yezimbabwe ndinoiona sekuti inthe short run ikapanguva diki diki zvichagona kumboshanda because problem yekuitira ndeyekuti tine cash crisis mari chaichaiyo liquidity hadi
dike ndo isimo munyika muno saka ndirikufunga kuti panguva dike zvichadini zvichashanda because marata tikurohwaya kune kusina zvokunzi kana uri kutenga nemabhondi noti inenge iri mari yakati kana uri kutenga nemacoins inenge iri mari yakati kana uchinge uri kutenga iko keshi mari yayo siwai iri mari yayo zvese ndirikuona ndezvinombobva kwenguva ndori muHarare chaimo
toka ndimi uri kunyatsoda zviri kuitika mungada kutaura zita renyu
oraiht awa ndinotenda maita basa nichara nafesta ari kushurugu
kwakadii kushurugu iko
kushurugu kwavambo pfunapfuna but kuri kupisa zvako
kuri kupisawo futi
kuri kuafekta pakuti ukanyaya kuta dzimwe dzenguva unogona kuafekta kana nemusi zvatiri kuona panyu karendika unogona hayo kubatsira pakutiwo dambudziko rekutiwo kushomuka kwekeshi kwakakanakira pakutiwo eko keshi nechifaki zvanga zvichidhura saka kana munhu ukaonawo keshi maybe zvinogona kubatsirawo hazvino asi handiri kuti pane chinochinja ni maonero angu wangu
inii ndini Marvelous Mhlanganyabuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo totanga nekutarisa zvabuda mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 3 Yada 1 Quat Black Rhinos 2 Tail 1-1. Totarisawo zvakaitika madeko muAmerica. Umwe chikwata chemutambo webaseball cheWashington Nationals chiri muWashington DC chakakunda Houston Astros 6-2 chichibva chatora mukombe weMajor League Baseball Championship. Chikwata cheWashington Nationals chakatanga chiri kumashure asi chakazotamba zvakanwisa mvura izvo zvakapa kuti chikunde Houston Astros. Manager wechikwata ichi Dave Martinez uyo anga akatarisana nekudzingwa zvichitevera kurudzire vatsigiri vechikwata ichi akafara zvikuru apo vatambi vake vakaratidza unyanzvi mumutambo uyu. Mutambi anonzi akatamba zvakanwisa mvura kudarika vamwe vose ndiSteven Strasberg. Chikwata cheWashington Nationals chakakunda mitambo mina inoti wekutanga, wepiri, wechitanhatu nevechinomwe uko Houston ikakunda mitambo mitatu inoti wetatu, wechina nevechishanu. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM chiri kutarisa chirwere chegomarara chanetsa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board. Sangano ravanachipanga mazano munyaya dzeupfumi nebudiriro reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiri murare zvakanaka vateereri, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.